very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, October 9th, 2019. And this is Live Talk Diaspora Forum. My name is Chris Gande.
And I'm Jonga Kandemiri.
And as usual, we'd like to welcome our viewers and listeners in Zimbabwe and around the world. Tonight on Live Talk Diaspora Forum, we are talking about the proposal for Zimbabweans living in the diaspora to be able to cast their votes from wherever they are now living.
There are an estimated 5 to 6 million Zimbabweans living outside the country, and only a very small fraction of them, that is, those who are on government duty, are allowed to vote.
To that end, Justice Minister Ziyambi Ziyambi told a state weekly newspaper at the weekend that government will undertake a feasibility study next year to see if the vote can be implemented next election in 2023.
This, if implemented, will be welcomed by many who feel that the opposition is likely to win an election that is a diaspora vote.
The opposition has, however, stuck on the legitimacy of the president and appears to have set aside efforts to push for the diaspora vote.
Before the last election, the government had said it was willing to implement the diaspora vote, but did not have adequate time to prepare for the modalities, including voters' role and campaigning.
So tonight, we want to hear your thoughts on this issue.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077, and as usual, we call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 13860 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m. And remember, we are streaming these shows right now on our Facebook pages, VOA Zimbabwe, VOA Ndebele, and VOA Shona.
Ongu Chris. Tadzoko pachirongwa ndambenda ane mazuva.
Yeah.
Vateereri nevatariri vachati diaspora iyi. Munhu angari mudiaspora adzoka. Ndizvo hamwadi vateereri nevatariri. Nhasi muchirongwa chedu chediaspora tiri kutarisa nyaya iri kurongwa nehurumende kana urongwa hurumende wekuti vange vachiunganidza umbo ungadiwa kuti vanhu vari kunze kwenyika zvisara zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvingo zvichikwanisa kuvhota zviri munyika dzazvigere. Takanzwa gurukota rezvemutemo vaZiyambi Ziyambi vachiudza bepanhau reSunday Mail mupera kwasvondo kuti pachaumbwa komisheni ichapindawo munyika dzakasiyana siyana ichiunganidzawo umbo nekunzwa nekuwana dzimwe tsvakurudzo kuti vari kuzviita sei, izvi zvingadiwa. Vakataurayo kuti kana vakakwanisa kunge vatanga urongwa ihwo kutanga kwegore rinouya, vanotarisira kuti panosvika muna June wa2020 vanenge vapedza kuunganidza zvavanoda, pochizoitwa zvimwe nezvimwe zvinodiwa kuti zvinge zvichigadziridzwa. Tataurawo zvakare pachirongwa chedu chabuda na7 nasachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekuchidzana nedzimwe nyika, vakaindinesi Varadza. Vataurayo kuti aiwa, zvakanga zvangoitwa izvo zvekuunganidza umbo hunodiwa nekunzwawo kune vari kuzviita kuti zvinoita sei, munoziva hanzi kugara nhaka huona dzevamwe. Vakanga vaonawo zviri kuitwa nevamwe, vakukwanisawo kunge vachigadziridza mitemo ine chekuita nesarudzo inoda kuvandudzwa. Hanzi aiwa, izvo hazvizotinetsa kana zvakanga zvangonzi zvitange. Paramende iripo yovandudza mitemo, vana veZimbabwe vokwanisa kuvhota vari munyika dzavagere. Tavabvunzawo kuti maimboti imi hamukwanisi kuzviita nenyaya yekuti hamuna mari, vakati aiwa, kana zvangonzi zvaakutangwa, mari inotsvagwa, haushayisavira nokuti batane papa. Ndonyaya yatoda kuti kurukure tinzwe upfungwa dzenyu imi vana veZimbabwe vari kunze kwenyika, Chris.
Yebo Jonga, zulukandaba siyadibana njalo kuhlelo lwethu lweLive Talk Diaspora Forum. Lamhlanje ke sixoxa ngodaba lweDiaspora Vote. Ivoti ke yabantu abahlala phandle kwelizwe kodwa beyizalwane zeZimbabwe. Siyazi ukuba namanye amazwe afana labo South Africa, Mozambique, lamanye njalo bayavota bekhona le lapha ababehlala khona. Kodwa ke eZimbabwe kuvota labo ababe besebenzela uhulumende besemazweni athiyeneyo, bayenelisa ukwenza lokho okuthiwa i-postal vote ngesilungu. Uhulumende usethena hayi kuzaba njalo laseZimbabwe, kuzamele abahlala phandle kwelizwe labo benelise ukuvota, kodwa kuyaqala kwenziwe lokho okuthiwa ngesilungu i-feasibility study ngomnyaka ozayo. Kukhangelwa nje ukuthi hayi kungaqhutshwa njani lomsebenzi, nxa sokukhangeliwe kwabonakala ukuthi kuyahamba njani. Ngomnyaka ka-2023 kulakho ukuthi abantu abafana lami lojonga siyenelise ukuthi sivote sikhona pha e-Washington DC. Ye, kodwa singakayikhatshana, yes, let us introduce our in-house guest. Tonight we have the chairman. He is the chairman, ZANU-PF chairman for the East U.S. East Coast. His name is Dr. Frank Guni. Welcome to the show.
Good evening, Zimbabwe. Good evening, comrades.
Yes.
Anzi uri comrade. Aiwa tinotenda tinoga chingamidza zvikuru vagori nekuwana mukana wekupinda muchirongwa chedu. Maybe I can start by getting your take on this project that the government is planning to embark on, the diaspora vote. This has been a hot topic, and the government, some thought that the government was not willing to give this opportunity to Zimbabweans in the diaspora. But now they are saying, here's the chance. What's your take?
Well, we appreciate the government effort, and we do acknowledge that the government is very serious, and especially our ruling party, ZANU-PF, is very serious about the diaspora vote. And we will be working with both the government and Zimbabweans in the diaspora to ensure that come 2023, Zimbabweans are enabled an opportunity to vote. However, there are steps that have to be taken, especially on amending the Electoral Act of Zimbabwe, because as it is, at the moment, the Electoral Act of Zimbabwe guarantees that all elections in Zimbabwe are constituents-based, which means you have to be registered in a particular constituency and at a particular polling station where you must vote. Even diplomats that are outside Zimbabwe, when they do their postal votings, the ballots are counted per constituency. So we need to look at the feasibility of ensuring that Zimbabweans in the diaspora are properly registered and they are linked to their respective constituencies. That's a mammoth task which is going to cost a lot of money. Or else we could look at other modalities of changing the Electoral Act to ensure that Zimbabweans outside Zimbabwe can vote. However, the fundamental issue here is to amend the Electoral Act to ensure that it captures Zimbabweans that are outside the territory of Zimbabwe itself.
Yes, Dr. Guni, there has been talk that, you know, ZANU-PF was not willing to allow voters in the diaspora to cast their votes because, you know, it's generally perceived that most of the people who have left the country are anti-ZANU-PF. What do you make of that?
We take that as speculative imagination. We have a lot of ZANU-PF members and supporters in the diaspora too. And it is our understanding that, yes, the MDC and other political parties have representation outside of Zimbabwe. But we don't fear votes. We really advocate that every Zimbabwean has a right to vote and has a right to express themselves freely and democratically. We are confident that our membership and our supporters outside of Zimbabwe in the diaspora are numerous numbers, and they will vote for the ruling party.
And some are arguing that it's not like ZANU-PF is giving in to this, but it's because of the recommendations made by some observer missions, the EU, and also the Mosande Commission to allow Zimbabweans in the diaspora to vote. And ZANU-PF now appears to be like, it's a decision that it is making. What do you say of this?
Well, for starters, the Zimbabwean population, all Zimbabweans of voting age, are guaranteed a voting right by the Constitution of Zimbabwe. The problem that has been existing up to now is that the Electoral Act is not in conformity with the Constitution, which guarantees votes for all Zimbabweans, wherever they may be. So ZANU-PF, the new administration, the new dispensation, is saying we are for constitutionalism. We want to adhere to the constitution of the country. We want to adhere to the land, to the law of the land. ZANU-PF itself has had numerous meetings, and our Politburo made a decision to ensure that the diaspora vote is guaranteed. So, yes, we acknowledge that there have been recommendations from other parties, but all in all, it is a ZANU-PF decision, and it is a Zimbabwean government decision.
Mm-hmm. Thank you so much, Dr. Guni. We are now joined by our next guest, who is Dr. Nkululeko Sibanda. He is the MDC Presidential Spokesperson. Welcome to the show, Dr. Nkululeko.
Thank you very much for having me. Good evening.
A very good evening. Yes, we are discussing the diaspora vote, and we have with us in the studio the ZANU-PF U.S. East Coast Chairman, Dr. Frank Guni. And so far, we have he has managed to give us, the basis of what we are talking about. So we would like to hear from you what you make of government's move. This is the government, yeah. The government that has announced, and it's not, we know the opposition has been pushing, but this is the government that has said the diaspora vote might be in the next coming elections. What's your take?
Look, let us take issue the initial stage, prima facie, to what your guest, Dr. Guni, has said. The language he uses, the words he chooses to use, are an indication of structural problems with the way one thinks about our country and about the people of this country. An intelligent people endowed with the ideas of hard work and commitment destroyed by this kind of, I think, erroneous way of thinking. The fact of the matter is that universal suffrage is not a ZANU-PF decision. We should not mistake what should be the values of the country, the constitution of the country, as a blessing from ZANU-PF. That kind of thinking is not only erroneous, dangerous, and it's warped in many ways, I'm afraid. And it makes me angry, honestly, to see that in 2019, we still have people who cannot make a difference, who still practice a way of thinking that belongs to centuries that not even our grandfathers sort of existed in. We are not beholden to ZANU-PF as a people of Zimbabwe. We are beholden to shared values. We are beholden to our constitution. We are beholden to the idea that we can become a better country, that we can achieve a better life for everybody. So that's important, and until ZANU-PF individuals, supporters, personnel, and support and leaders begin to think about Zimbabwe as something of beauty and something that belongs to all of us, we're surely going to be stuck in this hellhole that ZANU-PF has seen us into in the last 40 years. But let me then hasten to say that, the ZANU-PF government does not command any confidence at all to run our economy, for example, to underwrite a currency, to underwrite its own borrowing and so forth from local banks or elsewhere, which is why our economy is in free fall. And ZANU-PF does not enjoy credibility and confidence. Therefore, it cannot be trusted, and Zimbabweans will not trust any reform process that is initiated and led by ZANU-PF. And you don't have to ask me whether people trust ZANU-PF. Just ask the economy. And therefore, if ZANU-PF was serious about any form of reform, any nature of reform, it should not be the one to conduct that. Anything that ZANU-PF touches, because of its history, turns into ashes and ghosts. That's the problem we have. They should not abrogate to themselves the responsibility or even a role in changing our electoral laws, because everybody's just going to see it for what it is, a fallacy that's worth nothing. No Zimbabwean thinks as lowly and as poorly as Mnangagwa. And for that reason, Zimbabweans will see through this this is just a facade of no value at all.
Shots fired there, Dr. Gwen.
Well, let me quickly say, probably my esteemed friend, Dr. Nguyen Goswanda, missed the opening remarks, because surely I did allude to the fact that the Constitution guarantees that Zimbabweans, wherever they are, have a right to vote and express themselves democratically and freely. And that's what we are implementing. We are realigning the Electoral Act to ensure that it conforms to what the Constitution says. So I don't know what he's talking about. And secondly, ZANU-PF is the ruling party, whether people like it or not. That's a fact. We are the ruling party, and in Zimbabwe, the party is supreme to the government. The ruling party is ZANU-PF. We make the decisions, and government implement the policies that the party put together. We were voted by the people of Zimbabwe to be in power. And the people of Zimbabwe have put us in charge. They gave us a mandate to govern, and we are governing. If people, some people think that ZANU-PF is not going to allow the diaspora vote, well, they are allowed to think that way. But the fact of the matter is that the ZANU-PF government and the parliament of Zimbabwe is ready to realign the Electoral Act to ensure that Zimbabweans in the diaspora are given an opportunity, which is their right by the Constitution of Zimbabwe, to express themselves democratically and freely. I don't see anything wrong with that.
Give me a chance to respond to that very quickly. And let me
30 seconds, 30 seconds, Dr. Swan.
I don't think it helps me to have this argument about what ZANU-PF is. The idea that ZANU-PF is the government is only worth saying if one has not, since grade one, read sufficient books to understand that the thing called government is simply a pact. It is a social contract between the citizens and those that then have the right to govern. And that if the citizens have no confidence in those that then call themselves the government, that thing, that group is fooling itself to the extent that it believes that it is a government. A government must have the confidence of the people. It must be able to underwrite its own currency. Right now, if you come to Zimbabwe, you will quickly see one thing. The money that ZANU-PF says is the legal tender in this country. This is why you don't say ZANU-PF is failed because it is fashionable, or because you can say that you have a mouth. That is the sort of thing that fools do, and we are not in that business. The reality of the matter is that if government cannot give you a currency, and that currency can hold tight for a day, that government is not a government.
Thank you.
In the true sense of the word government and the social contract.
Thank you so much, Dr. Swanda.
Between Mnangagwa and the people of this country, and that is expressed by how they exercise their economic activities in this country.
Thank you, Dr.
Swanda. It really makes me sad when
Dr. Swanda,
such simple principles that are stay, grade one.
Dr. Swanda, please do stay on the line. We just want to take in a caller.
A government.
Let's take a caller. Dr. Swanda, please do stay on the line. We have a caller. Hello?
Hang up and then dial your operator.
Oh, we have lost the caller. Hello? Hello? Yes. Yeah, ndofunga taita dambudziko nhare yake yadona. Zvisinei regai ndidzoke kuna Dr. Swanda. Nerurimi rwama ineshona Dr. Swanda kuti munoti neurongwa huri kunzi nehurumende hungangotangwa kutanga kwegore rinouya zvekuti vanga vachimbotendererawo nenyika dzimwe dzine urongwa hwekuti zvizvarwa zvadzo zvinovhota zviri kunyika kwadziri yatinga diaspora vote vari kuda kuita yavari kuti feasibility study yekuti vaonewo kuti dzimwe nyika dziri kuzviita sei ndo zvinhu zvagara zvichemerwa navana vezimbabwe vakawanda kusanganisirawo imi vebato rinopikisa munotambira sei urongwahwo. Hello, Dr. Swanda.
Chinonzi government. Zvino Zimbabwe haina government, haina kamilitia. A ragtag militia in which people have no confidence. Saka tino ziva kuti kana government isina kuti inowana trust vanhu, vanhu vanoti zvataurwa negovernment kuti ichaita ndozva ichaita, haizoiti zvekubiridzira, inoita zvakanaka. Munonzwa vanhu vezano vachiti ivo aiwa ka government, zvinhu zvinoitwa negovernment ndezvezano, aiwa. Kana tichitaura zvematongerwo enyika, mapato aripo asi Muitwezve mapato mugovernment. Zvinoitika ndezvekuti mapato anenge ane urongwa hwawo. Then kana takupinda kugovernment urongwa huya hunoitwa nevanhu vatinenge tichiti havari independent, havasi kuita zvisiri mumutemo kana kuti vafadze ZANU-PF kana kuti pati yavanobva kwairi. Vanhu vanenge vakuita zviya vanenge vari vanhu vanenge vasinei nezvematongerwo enyika, ndo inonzi government. Asi government iripo izvezvi haigone kugadzira nyaya dzesarudzo, nokuti nyaya idzo ndo dzaita kuti Zimbabwe iite zvairi nhasi, zvekuti iri kutadza kuita zveupfumi hwenyika zvakanaka, iri kutadza kuti muite zvipatara, kuvaka migwagwa. Izvezvo chingwa chibatike chodhura. Zimbabwe haina mari, zvinovakabvisa maezola aya, chimari chemuZimbabwe chetanga chekunze chinotengwa uchibhadhara inonzi commission. Saka namo iyoyo, kana mune government yakadaro haigone kugadzirisa nyaya dzakakosha dzakaita sezvesarudzo.
Saka tingati Dr. Swanda, urongwa uhwu hombomira hawo, nekuti hamusi kuona zvichibatsira.
Haufanirwe kumira. President Nelson Chamisa vanova ndo vakasarudzwa nevanhu veZimbabwe, zvinoonekwa nekuti pakatadza kuenda President Nelson Chamisa kuState House, vana veZimbabwe vakati aiwa ba, hatina trust negovernment ino, saka hatigone kuti toita investment kana kuti toti zvataura government tozviteerera. Havasi kuteerera, izvi vanhu varongoisa maprizes akapegwa paUS dollar, vanhu veZANU-PF vachingofungidzira kuti vanotonga. Unotonge usingagone kuudza vanhu kuti legal tender chii, hapana chaunotonga waunongozvinyepera. Saka kana tadaro, tobva taziva takutevedzera zvinotaura vachamisa kana vachiti ngatitevedzerei 5-point plan inotaura kuti tisati taita chimwe chinhu chitsva, ngatitangei tagadzirisa nyaya yekuti sarudzo munyika muno tinodziita sei dzinobudisa hurumende inenge ichifarirwa nevanhu uye ichiteererwa nevanhu, ichigona kuti yoita mari, vanhu vofara kuti tine mari yemuZimbabwe, vanhu voti aiwa mutemo uri kuitwa hausi mutemo webato, mutemo wenyika. Toda kuti nyika yedu idzokere pakuita nyika, kwete zvairi, haisisiri nyika, changova chinhu nje nenyaya yekuti hamuna hurumende.
Thank you so much, Dr. Swanda. Ramba nyimuri parunare, Chris.
Yes, Dr. Guni, you heard him there. He's touched quite a number of issues. Any response?
Yeah, let me quickly say, nyairi mudariro, the issue on the table is about the diaspora vote. We are not talking about other issues that he's raising. They can be discussed in different forums. I thought we were here to discuss the diaspora vote. We do understand that the country has numerous challenges. Yes, we acknowledge that. But those are not the issues that we are discussing today. The fact of the matter is that the people of Zimbabwe voted us into power, and we were given a mandate to govern the country. Whether some people like it or not, that's not our issue. The elections, the next elections are in 2023. If the MDC or Dr. Nkululeko Goswanda and his friends want to be in government and want to contest power, they are free to do so in 2023. We cannot keep on talking about elections that have come and gone. The issues that he's raising, for example, he's saying people have no confidence. Which people have no confidence? We are winning by-elections after by-election in Zimbabwe. The people are voting us. If him and his friends don't like ZANU-PF, they are free to do so. We are a democratic society. MDC members are not the only Zimbabweans. We have Zimbabweans that support ZANU-PF. We have Zimbabweans that are independent. We have Zimbabweans that support other political parties. MDC are not the only people. They are not the panacea to the issues of Zimbabwe. There are many challenges that we are facing as a country, admitted, yes. But today we are talking about the diaspora vote, and we are saying, as is ZANU-PF, we sat down, we agreed, and we agree with our government that the people of Zimbabwe, Zimbabweans who are in the diaspora, have a right to vote. And we are facilitating that process. I don't know what's wrong with that. I don't know what he is criticizing about that.
Yes, Dr. Guni, while still on that, what do you make of, the argument that when it comes to the diaspora vote, ZANU-PF is going to be at a disadvantage because, some of its leaders are on targeted sanctions, so they might not be able to go out into those countries that the sanctions to go and canvass for votes.
That's a true issue, but we can always go around it. We have different structures within our party. We have members, we have leadership in the diaspora. We have ZANU-PF structures all over the world. We can utilize those structures to campaign and to mobilize our people to vote for our constituents, representatives, and for the next government in 2023. We are very confident that the ZANU-PF supporters, in principle, they are patriotic and they support the ideals and goals that the ZANU-PF set for Zimbabweans, not these WhatsApp and Facebook ideas. We had Dr. Ngwenya Kosiwanda claiming that Chamisa was elected by the people of Zimbabwe. On WhatsApp or on Facebook, I don't know. Because when it comes to the real elections, ZANU-PF won. No, if some people think that's not true, well, they are free to think that way, but the fact of the matter does not change.
Mm, thank you so much, Dr. Gunra Gaiti Mozone Mtere Rwedu Kutanga. Hello? 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 Hey, Murko Anzwere. Hello? Mungata uri sere, ndiye anwari parunare? Dofunga pane dambudziko, we are having problems connecting to our first caller. Ragaiti, timbotarisa, tinzwe shwishu, kubwa kune watereri, ne watariri, pa Facebook page, yedu yefuwe ishona, ya anzi newa nonzi, Shinga Feresu, anzi, thanks comrade Guni, dofunga warukutenda mashoko aruta rwana wa Guni, koita Emmanuel Nyakonda, anzi, your party members are starving like us, koita... Then Shinga Feroso adzoka zvakare kuti you voted them in. Kwaita Courtney Mpemi koti anzi Mr. Guni hapana achada zvano kutaura chokwadi. Udzai vamwe venyu vamunoshanda navo kuti musiye mune zvakanaka. Anzi Botana Smith vaibheja vachiti hatitongwi neBobojani asi takazongohwina wani nguva ichakwana hayo hapana chisingaperi. Vapaisa anzi ne vaisa mabrackets anzi paribe. Anzi chousata chomu amene zvikunyorwa ndofunga rimwe language yandisingazogunzwisa kuti vari kuti paribe asi kuti paribe pachitoko kuti hapana
hapana
ndo mama shokari kubva kuvatereri vediwa vanzi nemumwe Emmanuel Nyakonda MDC3 ZANU 0 ndo zvavari kuonawo anzi nemumwe zvakare Cordelia Matsuro anzi arrogance itaishoma andizvo kuti ndiana vari kuita arrogance asi pano pachirongwa asi atazviona hedu ndofunga vase vatereri vari kuzvinzwa nekuona regai tinzwe kuti vaguni vanoti ine rurimi rwaamai vaguni batore ZANU PF wakawanda vanga vachichema kuti diaspora vote ikaitwa tinourayirwa musagi nezanu PF regai timozvanzi muterera anenge adzoka pachirongwa ndikuzoya kwamuri vaguni. Hello?
How are you?
Hey, makadiko.
Tipo makadi enyu.
Ndiye nyavo.
Ruta rana kind mudenda anobva ku Bimba, asi ndiri mu South Africa.
Mati zita ndiani?
Kind, K-I-N-D, kind mudenda.
Oh, mukoma kind. Aiwa. Tinotenda zvikuru nokuti nhare dzadzichinetsa, tinotenda kuti makwanisa kuita munhu wekutanga kupinda muchirongwa. Itipei pfungwa dzenyu.
Pfungwa dzangu ndekuti upenyu watiomera kuno chinonyanya kufamba zvakanaka navajunga kana mberi. Handizivi kuti mungatibatsira nei nai ivo vane zvinotamisa nevamunangagwa vagona kubata navo nyika yodzokerawo zvekare. Nekuti mungateresa zhinji revanhuko zvino hatisiri munyika tiri kune dzimwe nyika ne tichimbotambudzikawo plus nemirizonga yanga ri kuno muSouth Africa vazhinji ne takatapfirwa nemabasa nechinji zvanga zviri nani tiimbava munangagwa ne navachamisa vagona kutaurirana todzokera kunyika dzedu nekuti tanyanya kutamburawo
ndizvozvo
totenda.
Aiwa, tinotenda zvikuru mukoma kind nemashoko enyu. Tinoimba kuti vari kunzwawo kurudziro yenyu kuti dai vataurirana paita nhaurirano pakati pavamunangagwa navachamisa vana vezimbabwe vatambura.
Mukoma handiri kutaurana ndijonga kandemiri.
Aiwa, ndijonga kandemiri.
Avajungarinya upenyu au maguna upenyu wanyo diyo meraja wanyanga nema kuti ugono nyango tora passporto zavuto oma diji wanawana ma beti wa diji kandi zidu solution but ni jendru wana kupedrango ni solution zavuti kama nanga guana wachani nanga wakarre pasi
watawurirani. Thank you so much. Thank you so much mkoma kind maita basa zukuru. Thank you. That's our first caller, Mkoma Kind. He is calling from South Africa. He says life is tough for many Zimbabweans in the diaspora, and he wishes that President Emmerson Mnangagwa and MDC President Nelson Chamisa engage, and he thinks that something positive will come out of that. He says that many Zimbabweans lost their jobs in South Africa when those attacks on foreigners started, and life is difficult. Chris.
Yes, Chonga, I know you had posed the question to
okay,
Dr. Guni.
Okay, let me go back to Mr. Guni. Guni, ndaandi chifunzai ni kuti wakawanda, wano chema kuti sarudzo zika itu kwa itu. Kuti kune kwa posta wa vote, kana tuwaruku nzeko nyika wa vote, waishika kuti tino urairu wa msagine zano PF. Wamuachiti ino bira, wamuachiti kuno zungwezi kwa mapepa ya wano, wasina kutumbu vira wari kwa diaspora iku. Munga jeke sasei kuwanu, kuti waite chivi imbo, ne zano PF.
Gaiti tichitange tichiti parizu ino urongwa, of course tichata ma studies, but parizu ino urongwa uribu ndewe kuti wanu wese wano vota kana ma diplomasi edu ne wanenge waka mirira urumende kunze kwenyika wano vota ma voti hao hano tumiru kwa constituents wao, pano werengwa ma voti, wanu wese wanenge wachiparticipate mu sarudzo kana kuti mu election wese wanenge waripo, everyone will be there. So in the same process, in the same principle, the diaspora votes, the postal votes, once they are cast out here, they will be sent back to Zimbabwe and be sent to their respective constituencies where they are opened before everyone, before electoral observers, and before the representatives of contesting candidates. And they will be fairly and democratically counted in front of everyone. Mm-hmm. So there is no chance of any rigging of any sort.
In Zimbabwe, we see people escorting ballots. What will happen now in this case?
Well, in this case, for starters, we already have a postal voting that happens every time we have an election. So the same process will be used unless if Parliament comes up with new regulations that govern the escort of ballot papers. But right now, they are sent through our diplomatic channels.
Yes, so that's where people are afraid of chambering of votes. Chris, what's your take?
Yes, Chonga, before I give you my take, let's go to
Mozambique.
You know, Dr. Nkululeko Sibanda is on the line. We are coming to you, Dr. Sibanda, but first of all, let's hear from our caller in Mozambique. Hello?
Hello?
Hey, Makadi?
Siripo Magadiwo.
Takasimba, tukutauro nani?
Joseph Matongo.
Mukoma Joseph Matongo. Kurisei ku Mozambiki?
Kuchene chaizo, kwa kadiwo ku Washington DC.
Kuno kwa kanaka, tirikuona kuri kugadzirwa sarudzo ikoko, zviri kufamba osei?
Kuno ku demokrasi yavo yakasununguka, vanenge vachipesana vari mumotikari vane famba netsoka anenge akasumudza mureza wepati yake, hapana kana kupokana kana kutukana kana kurovana sezvatinozova zvinoitika kuZimbabwe.
Saka chitipai pfungwa dzenyu pamusoro pezvatiri kukurukura kana muchikwanisa kuzoitu muzvitsinhire nezvamuri kuona muMozambique zvobva zvatifambira.
Inodawo kuisa inzwi rangu mukati memanzwi mazhinji kuti tashungurudzika tose chose. Tinodawo kugadzirirwawo kuvhota nokuti tinotoziva kuti maMozambicans kuZimbabwe vachavhota. Asi ndangandi tinzwa kindness paradza achitaura kuti izvo zvinoda zvinotora nguva yakanyanyoreba, asi isusu takangotomirirawo kuti tibatsire kuorganiza zvinotora nguva yakareba tikwanise kuvhota nokuti ikodzero yedu kuva maZimbabweans. Tiripo tiri maZimbabweans pese patiri, mutemo unotibvumidza kuvhota. Saka chido chete chehurumende kuti tivhote nepatiri. Saka ndo shoko rangu iroro rokuti maelections ose ari kuuya, tinodawo kuvhota.
Thank you so much.
Zvakanaka.
Maita basa mukoma Joseph Mora zvakanaka. That's our second caller, Mr. Joseph Matongo. He's calling from Mozambique. He says, I'm just adding weight to what other callers and viewers are saying, that we need the diaspora vote. And he says he wishes the government will speed up the process because earlier in the show, he had Honorable Kindness Paradza, the chairperson of the Parliamentary Portfolio Committee on Foreign Affairs, saying that the process may take time. But he's there saying at least if they start it, he knows it will gain momentum.
Mm-hmm. Yes, like I said earlier on, let's go to Dr. Svanda. Dr. Svanda, how prepared is the MDC if this diaspora vote goes into action? Dr. Svanda? Hello, Dr. Svanda? I think we have lost him.
I think we lost him.
We have lost him. Dr. Guni, you answered that question about how you said ZANU-PF has got members throughout the world, and like my colleague pointed out earlier on, that there has always been these concerns that, you know, if this is implemented, there could be some kind of rigging.
Well, let me assure our listeners that we don't rig, we have no need to rig. We are confident of our supporters. We are confident that the people who understand the ideology of ZANU-PF will vote for the interests of Zimbabwe. ZANU-PF is a patriotic party. We look after our country. We have policies that resonate with the people of Zimbabwe, wherever they may be. Yes, there are people who disagree with us, but that's their democratic right. And we want that to continue because it helps us to develop as a country in terms of our democratic process of elections. But we are very, very, very confident that our people, whether they are in Zimbabwe or those who are outside Zimbabwe, those who understand the ideology of ZANU-PF, those who understand what ZANU-PF stands for, those who understand our policies, will certainly vote ZANU-PF. And I can assure you will beat MDC or any other political party, be it in Zimbabwe or in the diaspora.
Ipapo ndo pane pachichemwa newakawana ndirikuona vari kunyora pana apa vana veZimbabwe pa Facebook page yedu yeview yeishona hanzi nevamwe zvikanzi aiwa isisi tinongoda kuti kuZimbabwe kuendeswe namba chete mafigures chete nekuti mukati mavote hanzi ndo patinofira musagi ipapo hanzi ndimukoma ndiCordelia ndofunga ndamai Cordelia Matsuro Mtembu figures only to be sent to Zimbabwe diaspora vote must be counted in the diaspora.
Aiwa vataura zvakanaka. Ngavataurire representative wavo wekuparamend kuti panodiscusswa nyaya yekuparamend ngava raise those issues so that parliament sets the parameters kuti diaspora vote inoitwa sei. Nekuti nyika dzinoita zvakasiyana siyana. For example, Mozambique vari kuita sarudzo nguva pfupi iri kuteerai. Their diaspora votes anokaundwa towards their diaspora constituents in Mozambique. They don't go to individual constituencies throughout the country. They specifically go to their diaspora candidate. So, ndeimwe muenzaniso iwoyo, isusu parizvino muZimbabwe, elections anoti munhu wega, unoenda kusarudzo, kuchinovhotera munhu, ari muconstituents mako, pa polling station yaunenge wasarudza iwewe. Ndo zviripo izvinezvi. Saka pakuvandudzwa kwemutemo, zvese zvari kutaurwa nevanhu zvavari kutyira izvi, ngavaudze vamiriri vavo veparamende, vazviunze kuparamende, zvidiscuss, zviiswe mumutemo mutsva uri kuvandudzwa. So that we don't have any issues, we don't have any ambiguities. We allay all these fears and make sure kuti sarudzo dzedu dzinoitwa pachena, our elections are free, fair and transparent, and everyone is given the same right and the same opportunities to express themselves freely. And we want people to be confident that their vote counts and it will be counted fairly and transparently.
Thank you so much. Hello. Hello, Mr.
Jonga.
Magadi, Baba.
Ndiripo, Magadivo.
Ndiyane warukutaura.
Ndi Vachinyama.
Vachinyama, ndaikumbira mudzoro volume yenyu zvishoma.
All right.
Ya, ndani kukumbira kutaura kuti izvi zvekuti madiaspora anovhota izvi tagara tichichema iko kuno kune kuriga kunoita zano. Watimo kana vachinge vatove kure handiti vese vanhu vanenge vavhota variko kuvanenge vatovhotera zano vacho. So, kuwesa nguva kwatiungoita uku kuti tinotiza mikukontrola zvinhu zvayo zvese. Tabva nayo zano from 1980 up to now. Nyika tarisaimoni yakanzi vamunangagwa varikuda kubvisa vamugabe nekuti vaunonganyika. But iko zvinezvi vatoita wesi, so handioni chinogadzirika kana zvakadai sungu kana chingonzi. Kungochemawo kwatingaita but hai, hapana zvinogadzirika apa varume wee.
Mufunge zvaiitika kare vachinyama? Vanhu vaingotya kunzi pane nyoka apa vachiita gore resi vachinyenyeredza nzira. Pavakazoitawo mumwe akaita chivindi kuti mboona kuti nyoka yacho yakaita sei, vakazoona kuti ibvunurwa chete.
But chikarisaimuoneka kwataenda manje iko zvine zvitatoondomuka kudarika takutodienda kuti dai vakangorekawo vamugabe vainzi vakakomberedza nematsotsi acho. Tanga titori nani pane iko zvino patahari varume chikafu chokudya chaicho. We are just fighting kuti tive nechikafu chokudya, but you can actually have even one meal vanhu vatambudzira muZimbabwe varume.
Ndosaka muri kupiwa mukana watiri kutaura nezvavo kuti muvhote muri kwamuri kana muri kunze. Muri kunze kwenyika here?
Muri muno muZimbabwe.
Muri muZimbabwe. Asi vari kunze kwenyika vanobatsiranawo nemi, pfungwa dzenyu dzamune maisa pamunovhota ipapo kuti muri kuvhotera papi, shanduko dzamunoda dzichiitwa, kana mada kuti zano irambe iripo yoramba iripo, kana mada kuti kupindo rimwe bato mune maimi muri kudisaida vari kuvhota. Handinofunga kuti zviri nani kuti munge muchienda kunozvionera pachuru pari kunzi hapasvikike pane nyoka monoona mega kuti inyoka zvechokwadi here, nokuti mukangofunga kuti takanzwa kuti zano inobira. Saka bheta tisaite zvimwe zvese izvi. Munoramba makangodaro izvisiri zvechokwadi.
Varume tatambura varume, zvaita nyika iko zvine izvi zvokuti hatizivi. Varume vari kutaura kusapota zano vari kuti handi tinoziva kuti MDC tichaibhita. Handizivi kuti vari kuedza kuti kana vakaibhita vozoisa kuti nyika yacho kana vaita zvavari kuita izvozvo izvi. Tarisai muone, hamuna mvura, hamuna magetsi, hamuna fuel, hamuchina. It is just more of Zimbabwe ruins.
Thank you so much.
You know, a ruin, if we can call my authorities, once upon a time, Zimbabwe, I'm going to say, there remains nothing to show that we are Zimbabweans.
Thank you so much. Wachinyama maita basa rikaita tore tinemwe muteereri parunhare tozopa vaguni kuti vanga vachipindura zvamuri kutaura. Hello?
Thank you, sir.
Ndiani vari parunhare? Mkoma Christopher, dzorai zvishoma volume yenyu.
Zvakanaka iwo.
Chitipa izvenyu pfungwa dzenyu.
Ya, ini pfungwa dzangu zvikutaura na Dr. Ngurule kuzvanda zvakanaka chaizvo. Vari kutaura zvinhu zvine musoro kana kumaZimbabwe achiteera akanyatsonzwa. Kwete zvikutaura navaguni zvokudiwa pazvo.
Dr. Sibanda vati.
Vakaitwa tinongobirwa.
Vati zvamungati ndo zvavataura, nokuti Dr. Sibanda vataura zvakawanda, saka tichida kuti tinzwe pamuri kuti ndo pane nyaya chaipo.
Vataura kuti system inoshandiswa negovernment iri kushanda pezanupf. System inofanira kushanda government inofanira kumira paiyega. Zanupf inomira paiyega. System yegovernment ikangoera yasangana nezanupf hapana chinobuda. Tine makore mangani chishupika nezanupf iyoyo. 40 years. Hapana chambochinja. Vamwe vana vari kutofa vari kukura vachibereka vakutofa. Hapana chambochinja. Isu tichiti zanupf ichatigadzira tisowane diaspora vachibira vakatonozha mari ikoko mutoti kana vapuwa utoti vagonoona kuti zvinofambisei vopuwa mari. Votenga motikari dzinodhura sezvavari kungoita. Saka tanoita nazvo system yekupedzi diaspora vhoti yakanaka, of course diaspora vhoti, but for now haitobatsiri kana pasina mareforms. Mareforms first, votenga vodemilitarisa zvinhu zvese zvomuZimbabwe. Kwazvinezvi kana muchiona mafactories ese, mabasa ese emilitary kwese, polisi kana hazvishande. Zvoda kuti zanupf yomira yega, MDC yomira yega, government yoita mabasa ayo ari ega. Kwete kuti zviri zvangare zvakadai kuti zvekutotaura naanguruveko kuti hazvine uchenjeri kana vanhu vachinyatsoona. Hapana kwatiri kuenda kana tisina kuti zanupf ngaibude kuti inongotonga zvinhu zvese. Nokuti ndo zviri kuuyaiwa ndiko zvese zvaisamona madhokuta chaicho zanupf yotopindira vakutohaya madhokuta kuna natuba. zvinobatsira chika kuti tipavasa kuvanhu vari kuCuba. Saka open for business achiri kuvhurira kuCuba kana kuti vana vemuZimbabwe. Saka kosha chii paZimbabwe nekutora unotora uvape basa pano kunotora maCuba kuti uvape basa muZimbabwe.
Maita basa.
Vana vese vari kudzingwa kuSouth Africa. Ndinongo kupa example muno kuti vedu vari kudzingwa kuZimbabwe, vaZimbabwe vari kudzingwa kune dzimwe nyika dzeSouth Africa vachipondwa vachiurawa. Asi nhasi Zimbabwe iyo yacho nayo kunzi iri kuita zvinhu zvakanaka government iri kunohaya madoctors kune dzimwe nyika koyo zvinobatsire iyo vana vedu vasina mabasa vari kudzidzirei madoctor acho ari kuenda kuchikoro
apedza
7 years ari pachikoro odzi woyo unopuhwa iyo 100 vasinazvo vachiti anzi mari yekutenga nyama.
Thank you Mr. Thank you Mkoma Christopher. Maita basa zvikuru, tinotenda zvikuru Mkoma Christopher.
Ah, ngati vapedze nguva nevanhu ava.
Yeregai tinzwe vaguni pindurai, muri kunzwa Mkoma Christopher uri tita chiki chaizvo.
Aiwa tiri kuzvinzwa, wangu tiri kubvuma kuti vanhu vari kutambura munyika, asi regadzai titondedze vanhu kuti pari zvino economic thrust yedu yanga iri austerity measure. Tine temporary transitional process iri yakanaunzwa na minister wedu wefinance vamuturi Ncube yokutaridza kuti tisunge dzibate tigadzirise macroeconomic fundamentals kuti nyika yedu igoenderera mberi. Muchaona policy yavachanaunza manje manje inotarisa kuti gore rinouya tinenge takuenda zvino manje kuindustrial development nekukudza upfumi hwenyika ndokwatinoenda. Asi ndidzokere zvangu panyaya yesarudzo yatakatarisana nayo iyi, tinoda kutaurira vanhu pachena chena kuti muZimbabwe tine winner takes all democracy, form of democracy. Zvizhinji zviri kuchemwa nevanhu izvi kazhinji kacho kungofungira. Hapana anotuudza kuti ZANU-PF yakabirira apa. Here is the evidence. We have no need yekubirira my elections. Tine winning formula, tine connection nevanhu vanovhota. Vazhinji vanenge vachitaura kuma social media uko vanenge vachingotaura, vazhinji vacho they are not even registered voters, asi vanenge vachingotaura zvavo. Isu tichitaura nevanhu chaivo vanovhota, vovhota. Saka ndiri kuda kutaura kuti kana kuine mareform, kana pane zvichemo zvavaina zvingavataurire vamiririri vavo kuparamendi, vaunze zvichemo izvozvo kuparamendi. Parlamendi ndobasa rayo yokugadzira mitemo nekusandura mitemo iripo nakare. Kana muchingotaura muri pa WhatsApp, muri pa Facebook, musingataure na MP wenyu, hapana kwazvinoenda. Isusu tinotuma ma MPs edu seZANU-PF kuti endai munoisa mitemo wakati ndo watiri kuda, ndo uri kudiwa nevanhu. Ndo zvinoitika izvozvo.
Thank you so much. Mr. Guni is urging Zimbabweans to approach their members of parliament, tell them whatever they want for the reforms to be carried out, rather than people fearing ZANU-PF as a rigging machine. Regai tinzwe tinemwe muteerera ari parunhare. Hello?
Makadiko.
Takasimba baba, ndiani avo?
Handine kuda kwashe, ndiri kuSouth Africa, kuda kwashe muKangara.
Mukoma kuda kwashe, muri kuSouth Africa. Muri kuSouth Africa papi pacho?
Ndiri kuTiando.
Okay, kuri sei ikoko?
Unoku kuri raiti. Handingoda kutaura pa laptop. Ndinotaura nenyaya yekuvhotera kuno kuri South Africa. Ndinotaura kuti ngavagadzise chido chavo vakomana vakwedu vakachakaira masangisheni kuAmerica.
Saka muri kufunga kuti vari kuita urongwa uhu kuti vabvisirwe masanctions?
Urongwa uhu obviously inedze kuti vabvisirwe masanctions because chido icho chavazvidhasi nezvekunyeba kai.
Mati vangatanga vabvisirwa here masanctions vasati vazviita? Tomboti masanctions acho aripo, tomboti masanctions aripo. Munofunga kuti vakaita masanctions vangabvisa here kungoti maita mai nokuti paita vimbiso yekuti tichagadzirisa zvakati?
Kuru wedu uyu asatirwa nokuti izvo zvaakushaya kuti oita sei atadza nyika. Pakwangohuma huma kwaakungoita kuti zvimwe angabvisirwa. But chichemo chandiri kuisa ndechekuti ko anga 2023 vacho angasvika isu tine madialogue isusu tingavhotera tiri kuno South Africa. Havangagona hake kumubvisira. Ari kutya kuti isu tingavhota madialogue isusu madiaspora tingavhota tiri kuno. Angu unobva ipapo vachigara ipapo.
Ai warakai tigunzwa kuti vamwe vanoti tinotenda zvikuru mugoma kuda kwashi.
Okay, ndabonga.
Thank you so much. Chris, that's mugoma kuda kwashi, our caller from South Africa. He says that he does not think ZANU PF is sincere, but he's only doing this to have sanctions removed.
Yes, for those who have just joined us, this is Studio 7 Live Talk, and tonight on Live Talk, we are discussing the diaspora vote, which the government has proposed, and the government has said that they are going to conduct feasibility studies next year so that people in the diaspora can vote come year 2023. And in the studio, of course, we have our guest, Dr. Frank Guni. He is the ZANU-PF chairman, U.S. East Coast. Dr. Guni, people seem to have no less confidence in ZANU-PF. You have heard from some of our callers, you know, it looks like they are saying that, you know, they are chances of rigging. There's also, you know, the issue of, you know, the feasibility studies. We don't know. Of course, the government has said that this vote is not going to be done in all the countries in the world. There are some few countries, maybe the US and other UK, South Africa, and so forth. Now, what do you think is going to happen if the vote is allowed to restore the confidence in the people to say, okay, this, supposing the results are announced today, what do you think? Do you think people are going to take those results and say this is the reflection of what happened, or there's going to be another dispute?
Ultimately, what matters are the facts. And like I said, as things stand right now, people in the diaspora will have to vote per constituents. That means they will cast their ballots in their respective diaspora locations. And those ballots will be transported back to Zimbabwe, and they will be opened and counted in front of everyone at the respective constituencies, where all political parties' representatives will be present to ensure that the process is transparent. So I don't know what more transparent can we offer beyond that.
Mm-hmm. Yeah, like Chonga pointed out earlier on, you know, in Zimbabwe, the opposition is allowed to... Okay, just a minute. The opposition is allowed to go with the ballots, but in this case, you know, the ballots are going to be put in a South African Airways or whatever airline, and then when it gets to Zimbabwe, no one will know this is what is happening. Anyway, we'll come back to you. Let's hear from our caller.
Yes, sir. Tinem Tereri, hello?
Hello.
Yeah, India now.
Niwa Jena, Magadiko, Baba Jonga.
Dandakasim Baba Jena, Baba Jena, Warukupi.
Wariku Zimbabwe, Goromonzi.
Goromonzi. Tipe ifungwa zinti mbunza shuku Baba Goromonzi hao.
Ma box ozon za asha ipa wimu jendia kambiri kakua anashi wota wuku kutiwa nivaka zuru wabaka tiza ipa apu ma voto usara waviri nguwa nikuti makani kamata zatoa kwa nivaka guni kuti muna zile ideology zanu ideology zanu zishuwa yaka woma ine machati zaka wanda ya nilita kuti kana ma voti wa yaka waka voto wa ikuku waka uyaari ma box anu sika ma box hachi nikuwa mzi wama asikari uchayu aninga vaku diaspora ndiyo ideology zanu yoyo tadini wa simu kwa kita chambura kese itika kuza wa tribula ramangaye kuno kumisha kuno kana wari koko kana wajitivo wane zivarukutongasa kanaka sei wajitivo wane wani waiwe zanu wari koko wani waiwe zanu wari warupuru zikuwa mno yes me susta wani wakuru mwenkwa vichinzi wakuru wano piwa shikafu shikafu ya shirupu wa shirupu wa nepke dacho zye zani dozo isu wakuru wacha adisi kuchiwana chonzi shikafu che wakuru kana vakamunzwa kuti kune vhoni zvaina vagunanzi tiri kuona mabyelection varikuwa hwina nekuda kwekuti zvaneita vakanzwa kuti kune by-election vanobva manyita kunoita chikafu ikoko kuti takukupai chikafu takukupai chikafu vanhu vaivo dzichivhoterai mukonderedzani riri kuitirai zvakadai but zvisiri izvo ino muzimbabwe makaoma vedu isu tiri paground tisiri kuona imi munonzwa mumamidhia nechichichi hamuna zvamunomboona isusu tiri paground tisiri kunyatsoona zviri kuitika muno kuti zvakaoma saka ndiri kuti hazvo kana mareforms ayakanga abudira yekuti zveshuwa madiaspora naakuvhota avombochenjera kuti mabhokisi acho anouya sei ende anofamba sei kuti azosvika kuna averengo agobuda maresults avo chaivo anenge aripo nekuti kana vari vanhu vakatidza muno vazhinji ndive mdc kunze uko hameno kana variko vana aguni ndivo vezanup f vacho asi anoti vari kutsvagei zvinhu zvava kuno zvakanaka kuno zvipatara iso zvakavharika moona kuti ivo vakarwara vakuru vacho vanorapwa kunana south africa kunana chii isu tiri kushaya hatina mishonga muno hatina madhokotera iye zvino vava kunohodha madhokotera kunana cuba uko asi vachitadza kuti mari iyoyo vape madhokota aya adzokere kubasa tirape zvakanaka ko mari yaari kumboaisa madhokotera kubva kunana cuba kune dzimwe nyika uko iri kuzobva kupi vachadza kupa madhokotera idei vana vaidu vakadzidza vari muno kuti vatirape
tingoona
kuti zvakaoma zvese zviriiwa nevarume avo
maita basa vajena thank you so much regai tiintroduce mumwe wevadari vedu tina vatim muringai vanove deputy information and publicity secretary webato remdc mudunhu reamerica vamuringai tinokugamuchirai muchirongwa chedu
nekundiikoka
thank you so much sorry for bringing you into the show at the closing moments but you heard our last caller he was skeptical that this process of diaspora voting we may also be tainted with fraud and he pointed out that in Zimbabwe Mr. Guni mentioned that ZANU-PF is winning by-elections. He says the ZANU-PF distributes food there in those areas and there's intimidation. What's your take on that?
Oh, thank you. I heard the last bits of the last caller. I would like to say that the topic, which is the introduction of diaspora vote, is a very, very welcome aspect of the ZANU government. But like the last caller said, there is this genuity with ZANU-PF offering you anything. They are saying that they want to give us that for a vote, a chance to vote for the elections. But as our advocate Nelson Samisa has already said, we cannot cherry pick reforms and say, "Kuti, we need to give you that for a vote," when there have not been reforms on the ground, like Mr. Jenner just said. So in the outlook of everything, to respond to Mr. Guni saying that ZANU-PF is winning primary elections, if Zimbabwe was in a position where everybody is earning a certain amount of money, which is income that is got from their hard labor in the fields and everything, I don't think there will be any need to feed Zimbabweans, since we know that we are capable of producing enough for ourselves. Mm-hmm. So that is my take on that.
Thank you so much. Yeah, please do stay on the line. There is Mr. Dr. Muzi Ncube is MDCT organizing secretary, if I'm correct. He sent a message that ZANU-PF must have already figured out how to rig the diaspora vote if you see them easily implementing it like this. And then he sent another message saying diaspora is apps that can count diaspora election results instantly. Therefore, we don't need the ballot sent back home to Zimbabwe. What for? That's Dr. Muzi Ncube. Chris, I don't know whether you want to say something.
Dr. Guni, you know, we are running out of time. Maybe just 30 seconds for your closing argument.
So let me encourage Zimbabweans to bring their ideas as we start this process of the diaspora vote, especially Zimbabweans in the diaspora, whether you are opposition, whether you are independent or non-aligned. Please bring your ideas to us so that we can include them in the policy document that we are producing for the diaspora vote in come 2023, what is ZANU-PF, and you'll be home and safe.
Mr. Muringai, your last words.
Thank you. Dr. Guni, I would say that Zimbabwe is ranked in the top 10 of illiteracy in the world. So it's not the avoidance of ideas, but the avoidance of reforms on the ground. Thank you.
Okay.
Thank you so much, Mr. Muringai. That was Mr. Tim Muringai, the Deputy Information and Publicity for the MDC in the USA. Here in the guest, would like to thank Dr. Frank Guni, the ZANU-PF Chairman, for the U.S. East Coast. And all those callers, thank you so much. And good night, Zimbabwe. Until we meet, same time, same frequencies, same station. My name is Chris Dande.
And I'm Jonga Kandemiri. Good night.